Ichokwadi nyika yedu yeZimbabwe isu tichitarisawo muHarare Metropolitan Province Harare Residents Trust tiri kusangana nenhengo dzedu matiri kufamba mumacommunities. Vamwe vaiwe vachikwanisa kubikawo vachidya kanokwana katatu pazuva, asi iko zvino nharaunda zhinji dzatiri kutenderera tiri kusangana nevanhu vachitiudza kuti vakubatanidza kudya kwemangwanani nekwemasikati, vodya nechepakati nepakati kuitira kuti vasazotsvake chikafu masikati acho, vozodya mumanheru kuitira kuti vafumewo vachiri nani. Saka idambudziko ratiri kusangana naro.
Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Izvi zviri kuitika nenyaya yekuti kubvira pakatanga lockdown Zimbabwe kupera kwamachi gore rapera kusvikira mazuva mashoma adarika, vanhu vanga vasingakwanisi kufamba vachienda kumisha kwavo, apa mota dzisingafambi. Izvi zvinoreva kuti mukati mevanhu vazhinji kadhipendenzi kaiwepo keukama pakati pevemumaruwa nevanogara mumadhorobha kakabva kadambuka. Apa vari mumaguta wacho vazhinji wacho vanorarama nekutengesa mumisika, vanorarama nehwapo kwavo. Apa mutemo yelockdown yakanga ichiita pachena kuti vanhu vazhinji wacho vari muinformal sector havachina dzimwe nzira dzekuti vanyatsokwanisa kuita nadzo mari. Zvireva kuti tikatarisa mari yavakanga vakambosefa iya yakashanda kusvikira ipere. Uku kuhurumende hakuna rutsigiro rwakaenda kune vanhu iwavo. Maybe pamazuva anotevera po vanhu vanenge vakuzokohwa, ndo panogona kureruka mutoro wacho.